zviri kuitika nezvokuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa ndezvokuti magaraji acho ari kutadza kuita tipa mune dhimandi kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvokuti mafuta acho paanobva asvika paservice station mizeka, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chimafuta aya. Saka mafuel acho akareba zvisingatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaita sei, vanhu vasarwisane pamafuel avo, nokuti panenge pakuita kavhaiorensi kakuitika futi, nokuti vanhu vari kutadza kuwirirana zvakanaka. Saka tachingotiwo semazimbabwe ngationewo kuti ngatirongekeiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu chistedi kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuja nemaziso edu, matruck acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kwezrbz, kusarongeka kwezanup f, tonasingati ndo maculprits ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu zvichatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadzira mafuta kune nyika dzekutengesera dzikubuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika makaronzachii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitewo planning iri nani kuti tiwane kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kwerrbz neapangudya havasisina maideas, vakungofedja fedja. Ende handifungi kuti vakungatozwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ifeti zvese zvavakuita zvakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungi tachikumbira kutiwa manew technocrats pahurumende yaya vana mutulimube ivava vachionawo kuti chii tonawo rbz governor ari nani, tonawo kuti zimbabwe ifambe. Nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tichirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangotiwo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda mukuu here? Hatingoti vakambopinda mukuu, ndosaka vasinganzwisisi kuti chiri kuita.